manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 22 2018 Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, voparura bhajeti ravo rekutanga, asi muparamende muchiita mhirizhonga, apo nhengo dzeMDC dzange dzichimanikidzwa kubuda mudare nemapurisa, dzichinzi dzaramba kusimuka semunongedzo wekuremekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Commission iri kuongorora kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu yoenderera mberi ichinzwa humbowo kubva kuvanhu muHarare muchuchisi wehurumende achiti musoja akatorwa vhidhiyo achipfuura vanhu anofanira kuferefetwa. Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Tichatepfenyura hurukuro iyi mangwana. Munhau dzemitambo, tine hurukuro nemutambi werugby ane mukurumbira, Tendai Mutawarira, uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vanoti mapurisa anofanira kuferefeta masoja anonzi akapfuura vanhu vakafa pamhirizhonga yakaitika muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuvara uye vamwe vafa. VaMachaya vataura mashoko aya pavanga vachipa humbowo kukomisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore zvakaitika musi uyu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachipa humbo wavo komisheni iyi iyo iri kutungamirwa nevakambova mutungamiriri weSouth Africa vaHalima Montlante, Gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vati hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika zvisinei nekuti ane chinzvimbo chipi. Vachipindura mubvunzo wemwe nhengo yekomisheni iyi, vaMachaya vati masoja akatorwa mifananidzo achiridza pfuti, zvikuru sei musoja akanga akagwadama achiridza pfuti inonzi yakanga yakananga varatidziri, vanofanira kuferefetwa nemapurisa. Vachiti hapana chinotadzisa mapurisa kuita izvi. Vabvunzwa maonero avo pamutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti vaiva gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika musi wakapfurwa vanhu vakafa musi uyu. Avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vakanga vati masoja apinde mumigwagwa musi uyu. VaMachaya vati vaChiwenga vaisungirwa nemutemo kupiwa mvumo nemutungamiriri wenyika yekuti masoja apinde mumigwagwa kuti anobatsirana nemapurisa. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaudza komisheni iyi nguva pfupi yapfuura kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa, kunyange hazvo chinyorwa chinoratidza kuti izvi ndizvo zvakaitwa chisati chasvitswa kukomisheni iyi. VaMatanga vakati pangadai pakafa vanhu vakawanda musi uyu dai masoja asina kushandisa pfuti dzavo zvisina mwero. Asi mukuru wemauto vaPhilip Valerius Banda vakaudzawo komisheni iyi kuti masoja akazopinda mumigwagwa vanhu vatopfurwa kare. Sachigaro webhodhi resangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaModekai Mahlangu vaudzawo komisheni iyi kuti mhirizhonga dzose dzine chekuita nemasoja hadzisi kuferefetwa zvizere. Vakapa muenzaniso wemhirizhonga inonzi yakaitwa nemasoja pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna 2008 yakakonzera kuti nhengo dzeMDC dzinodarika mazana mana dzirasikirwe neupenyu. Mumwe wavapa ufakazi ndiva Maynard Manyowa, vanhu vemutori wenhau anoshanda akazvimirira avo vati ndivo vakatora vhidhiyo ine musoja ainge akagwadama achiridzira varatidziri pfuti iyo yaasvitsawo komisheni iyi. VaManyowa vanoti kubva zvavakatora mufananidzo yezvakaitika izvi hana yavo haisisina kugadzikana kubudikidza nemhirizhonga yakaitika musi uyu.
Zvinokanganisa upenyu. Upenyu hwangu hwakachinja zvasingakwanisi kutsanangura. Kutya kuti waakufa kusvika panhano idzodzo.
VaMasuku vati mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vave kutarisirwa kuzomira pamberi pekomisheni yavo nemuvhuro svondo rinouya mushure mekutadza kupa umbo hwavo kukomisheni iyi nezuro sezvainge zvakatarisirwa.
Pari kutarisirwa vabiti navachamisa musi wemuvhuro nokuti ndo vakakokwa panguva ino. Kusati kwava nekukokwa kwava Munangagwa pamwe navachiwenga. Saka nguva iyoyo kana ichinge yasvika kana iripo tinenge chiziviswa nemacommissioners.
Vachamisa vanoti vanodawo kunzwisisa kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa navachiwenga vachashevedzwa here kuzopa huchapupu hwavo sezvo mazita avo akataurwa nezvavo nevamwe vevafakazi vakapa umbo hwavo kukomisheni iyi. Nepamusana pekuti pane vakataura nezvavachamisa ndokusaka vakadaidzwa kuzopawo huchapupu. Asi imwe nhengo yeZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati hava vaone chikonzero chekuti vamunangagwa navachiwenga vamiswe pamberi pekomisheni iyi.
Vamunangagwa vanogoya pakomisheni kuti vakapara mhakai, vachiwenga vanogoya pakomisheni kuti vakapara mhakai.
Mumwe wevafakazi vapa umbo hwavo kudare ndiva Simeon Chipokosa avo vaudza komisheni iyi kuti vakamanikidzwa nemasoja kuburuka mukombi yavaiva pedyo neMarket Square musi uyu ndokubva vanzi vafambe netsoka vakabva vapfurwa gumbo vave kufamba netsoka. VaChipokosa avo vane makore gumi nemapfumbamwe vanoti vaibva kuchikoro pavakanzarwa nemasoja uye vanoti vachine bara repfute riri mutsapfu yavo kubva musi wavapfurwa uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare,
ndini Thomas Chiripasi. Studio 7 yakabatana neMedia Center nezuro yakaita hurukuro kuCrown Plaza muHarare ichizeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Hurukuro iyi yaikokerwa naPlaxidis Jeremiah weStudio 7 achibatsirwa nemunyori webhuku vari mudzidzisi Dr. Charlton Tsodzo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Regai nditi chirongwa chane zuro takanatsotarisisa chakafamba hacho zvakanaka. Hongu hatina kuzowana vanhu vakawandisa sezvanga zviitika kumaruwa kwatakatanga nako, asi hurukuro yakaitika yanga iri hurukuro yanga yakadzama uye vanhu vakakwanisa kuti vataure zvavanofunga maererano nemusoro wenyaya wanga uripo wataitarisa kuti hurumende iripo iyi kubva zvayakasarudzwa yakwanisa here kana kuti yafambisa sei zvunhu zvinoenderana nezveupfumi nezvematongerwo enyika takatarisana nezviri kuitika munyika.
Saka vanhu vari kuti kudii zvavari kuchema chema nazvo kunyanya ndezvipi?
Vanhu vari kunyanya kuchema nenyaya dzemamiriro eupfumi hwenyika. Vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, zviri kuomba, zviri kunyanya zviri kuenda zviomarara zvikuru.
Ko iwo mangwana tine zvechimwe chirongwa chatichange tichiita vanhu vachiona vanhu vachiungana, tarisiro dzamangwana ndedze kuti kudii?
Tarisiro zvatichaita zvezvi tichaenderera mberi nedzimwe hurukuro dzichaitwa kumateveleland tichaenda kumateveleland south kugwanda tozoenda kumateveleland north kuri kulupane tozopedzisira nekubulawai tinenge tapedza chikamu chokutanga saka tiri kutarisira kuti ikoko vanhu vachavuya vokwanisawo kutaura zvavanofunga mairirano nemisoro yakasiyana siyana ichataura nezvayo
Tenda nyaya yanga ichiitwa hurukuro nava Ernest Mudzengi vari parunare vari kuHarare. Toenderera mberi gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vatura budget remari inodarika mabhiriyoni masere kana kuti 8.16 billion mugore ra2019. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inotarisira kushandisa mari inosvika 8.16 billion mugore ra2019 kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inosvika 6.6 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa muna 2019 nehurumende inodarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kubva pamari ichawanikwa nenyika. Vachitura bhajeti iri, vanobe vati bhajeti ra2019 rakatarisira kugadzirisa matambudziko ari munyika, kusanganisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kuumbwa kwemabasa, hutongi hwejekerere, kurwisa uori nezvimwewo.
Objectives and priorities from the consultations revolve around the following.
Tiri kutarisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kubvisa kusiyana kwemutengo, kuona kuti takwezva mari yekunze.
Vanobe vati zvimwe zvichaitwa kushandisa mari yehurumende nehungwaru zvinosanganisira kudzikisa mari yemihoro yevakuru muhurumende, kumisa basa vechidiki veZANPF kana kuti mayouth officers, kubvisa vashandi vasiri muhurumende maghost workers, pamwe nekuona kuti mota dzehurumende hadzishandiswi nguva dzebasa dzapera.
Government has decided that effective 1 January 2019 a 5% cut on basic salary.
Hurumende kutanga ndira ichaderedza mari yevakuru vehurumende vanoshandira makambani ehurumende uye avo vanoshandira makomishini ari mubumbiro. Hurumende ichamisawo mabasa mayouth officers nemaghost workers.
Vamutuli vati vashandi vehurumende vachawana mari yebhonasi gore rino. Hurumende inotiwo mukuti vawane mari vachatangawo kubhadharisa mari yemitero yezvinhu zvakadai semotikari, zvekunakisa kumeso kwevanhukadzi, mabhegi evanhukadzi, zvekushandisa muchimbuzi nezvimwewo nemari yekunze, kunyange zvazvo hurumende ichirambidza veruzhinji kutengesa zvinhu nemari yekunze chete. Hurumende yaisawo mamiriyoni makumi mashanu nematatu kuzoripa varimi vechichena vakatorerwa mapurazi.
Compensation to former white farm owners. Government is committed to finalizing initial compensation to former white farm owners who are affected by the land reform program.
Hurumende yaisawo $53 million kuzoripa varimi vechichena vakabviswa pamapurazi.
Hurumende inotiwo zvinhu zvakadai sezvinoshandiswa nevanhukadzi pakutevera fertilizer yeammonium nitrate, zvinobikisa chingwa, mabhazi nezvekubikisa mishonga ndezvimwe zvichange zvisingabhadhari mutero kupinda munyika. Vamwe vataurwa navo vanoti bhajeti riri kuomesera vanhu, asi vanobe vati kuti zvinhu zvinake vanhu vanofanirwa kuomerwa. Kunyange hazvo hurumende ichange ichitora mimwe mitero yavo nemari yekunze, Zimbabwe inoramba isina mari inokwanira zvinodiwa nenyika. Bazi redzidzo, zvichitevera rekurima, hutano uye kudzivirirwa kwemukati menyika ndo vawana mari yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vaudzawo Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanyuve vabaya dede nemukanwa mubhajeti yavo.
Vanyuve vadonongedza nemonemo dai pachivanhu pachiona kuti vari vagudo nemukanwa. Vakwanisa kuidentify matambudziko maviri ari kunetsa Zimbabwe. Sekutanga, trade imbalance. Zimbabwe ikutenga zvakawanda kunze kwenyika kupfuura zvari kutengesa. Zvoita kuti mari ichidze muno muZimbabwe. Ipapo vabuda nemamajors, mapolicies ekuti Zimbabwe ikwanise kugadzira zvigadzirwa. Vashandisa mataxi. Vabvisa majuti panotenga maequipments ekugadzira zvigadzirwa. Vabvisa VAT, inova tax inosvikwa pakutenga mamwe maraw materials anogadzirwa muZimbabwe. Vakurudzira kusvetwa kwecommodity exchange. Inova iyo inobatsira kurimwa kwezvigadzirwa muZimbabwe kumamindo musika wemacommodities unokwanisa kuti Zimbabwe idzoke peyanga iri pabread basket nekuti ikwanise kurima masoya bean ati kutenga wheat ati kutenga. Zimbabwe iri kupedza $500 million pagore kutenga materials. Saka commodity exchange iri kuparwa navamutonuve ichapedza matambudziko iwayo yekubudisa mari kunze kwenyika. So dzoka kunyawe nhau yemadeficit emari vadonongedza kuti makore apfuura vapa hurumende yainga ichishandisa mari yakawanda zvikuru kupfuura yavaitambira kumataxes zvokonzera kuti dambudziko remari rinese muZimbabwe. Ipapo vaita radical changes dzatafarira dzinosanganisa kudzikisa masalary emadirectors kusvika kuna president by 5% ichasevha mari kuhurumende. Pamusoro pezvo vaisa futi mamwe hongwe yemari ichabatsira mapharmaceuticals nekutenga madrugs akawanda kunze kwenyika anosvika $250 million pagore. Saka izvozvo zvichabatsira kuti nyika ikwanise kuzeva mari kunze kwenyika. Chekupedzisira vaita reaffirm kuti tichashandisa multiple currency tichagara tichiita US dollar iriyo mari yakanaka. Kune vanga vachitaura kuti tikashandisa randi vanga vakarasika vanhu ivava nekuti randi harina dambudziko arigadzira dambudziko yeZimbabwe chinogadzira dambudziko yeproduction.
Asi pane zvamusina kufara nazvo here?
Handina kufara nenhau yekutekisa mota nejuti juti reUS nekuti hatina makambani muno manogadzira mota muZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vari kuda kutsvagawo kurarama nekuti vafambe zvakanaka nekuenda kusouth africa vanotenga mota zvemajutibhadhara juti neratages. Saka ivo vakatengana ngavabhadhara juti reUS vari kuti inobva kupi mari yacho.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tiri kuparamende kwakare mapurisa nevasori nhasi varova nhengo dzebato rinopikisa reMDC muparamende mushure mekunge dzaramba kusimuka senzira yekupa ruremekedzo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vauya kudare iro uko kwange kuchiturwa bhajeti ra2019. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nengo dzeMDC dzine chitsama dzarohwa nemapurisa nevasori vamwe vakabvarurirwa zvipfeko zvavo pabongozozoramuka mushure mokunge mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vadzinga mudare dzimwe nengo dzeMDC nenyaya yekusaremekedza mutungamiri wenyika avo vange vauya kuzonzwa budget. Paramba kubuda nengo idzi ndipo pazoshedzwa mapurisa mudare kuti adziburise nechisimba izvo zvapikiswa nedzimwe nengo dzeMDC kudzamara nengo dzese dzebato iri dzadzingwa mudare. Taura kudai nengo natu dzeMDC dzechidzimai dzinoti muzvare Tabita Kumalo, amai Lenet Karenyi Kore naamai Memory Mbondia vaendeswa kune chimwe chipatara kwavari kurapwa mushure mokurohwa nemapurisa nevasori. Vanokokera nengo dzeMDC muNational Assembly vaProsper Mutseyami avo varohwawo vaudza Studio 7 kuti vatatu ava vakuvara zvakaipisisa.
Tine mamembers of parliament vakuvara vatakurwa neambulance kuendeswa kumaavenues. Vanyanya kukuvara gumbo the honorable Memory Mbondia the PR of the Midlands province vakuvara gumbo.
Vamwewo varohwa nekubvarurirwa hembe yavo ndiva Amos Chibaya vanomirira mukobha avo vati zvaitika nhasi zvinoratidza uhipi hwehurumende yavamunangagwa.
Hembe iyi ndinokubaita mapinda mapurisa asinga bvudzi kuna parliament kudapo kukoredzeka inda kuti handizamu parliament akasangana vanhu
vamwe varohwa mumiriri weHighfield East vaEric Murai navaShakespeare Hamauswa vanomirira Warren Park vanomirira Mutasa Central vaTrevor Saruaka vati zvinoshamisa kuti nengo dzeparamende dzinorohwa nekudzingwa muparamende nekuti dzatadza kuremekedza munhu wadzinoti akabirira sarudzo
handiti munhu anokuremekedza munhu nemuchiona ari munhu anokubatsirai ari munhu anechiremera pamberi penyu sezvatinoita kuna speaker hatimbonetsani nekusimukira speaker votoziva kuti hatina dambudziko nemapindiro akaita pachigaro chake cheuspeaker but vamunangagwa zvinozivikanwa kuti wakapinda nekuseri kwedhoo kusatina nguva yekuremekedza vanhu vakabirira tsaro
vamutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoshushikana zvikuru nekupinda kwemapurisa nevasori mudare vachiti vachagara pasi navamudhenda kuti vaone kuti izvi hazviitike zvekare gore rapera mapurisa akapinda mudare iri akarova nhengo dzeMDC uye kusvika pari zvino vamudhenda havasati vatura kudare iri zvakabuda muongororo yavo pane zvakaitika panguva iyi zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli ncube vazotura budget kunhengo dzezanupf chete sezvo nhengo dzeMDC dzange dzadzingwa mudare asi vamutsiyami vati zvaitika nhasi hazvisi kuzovatadzisa kuzoya bhajeti ra2019 uye vachapinda mimisangano yese ine chekuita nebhajeti regore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
tichiri panyaya iyoyi nhengo yezanupf vakindness paradza vashora zvikuru zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi muhurukuro yavaita nablessing zulu westudio 7
saka zvavaita hazvitombotenderwi nemutemo wedu weparliament saka vachatarirwa zviga zvavo spika vataura izvozvo saka tese tezve tazvishora zvavaita kuti kana vanhu chaivo vakavavhotera vashorawo futi zvaitwa neMDC hazviratidze kuti vanhu vari serious vanhu vanomirira zviro zvevanhu vanoratidza kuti vanongoita zvenjakenjake tikadambetambe kune zvinhu zvinhu zvakakosha kanika mukuru wenyika
asi maonawo sei bhajeti raparurwa namuzvina fundo ncuveri
aiwa vanove vagona kakugadzira bhajeti vaitira kuti ngatisungei mabhanzi edu kuitira kuti ikonomi yedu ite zvakanaka kuitira kuti ramangwana redu riite zvakanaka iye zvino asi ndotenda zvikuru kuti vaita mari yakawanda inosvika kubhiriyoni kuministry yaagriculture yezvekurima saka tichaona izvozvo ndozvatipadza vaisawo mari yakawanda futi kune zvehutano ministry yehealth yeutano zvekutenga mishonga yekuti mishonga igadzire muno munyika saka tinotenda zvikuru nezvavaita izvozvo tinozotenda zvikuru ini ndakamirira foreign affairs kuti vatipawo futi mari 50 million yekuti tiende veforeign affairs vaende vachinotaura idzino nyika
nhengo yezanupf vakindness paradza vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika uye kuti zvii zvaitwa nehurumende yavo panguva iyi zvakabuda pamusangano uyu zvinoratidza kuti tarisiro yevana veZimbabwe vakawanda yakanga iri yekuti hurumende itsva iyi ivandudze zvinhu mukati memazuva zana aya tarisiro yeveruzhinji yakanga iri yekuona kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvagadzirisika here uyewo kuti mune zvematongerwo enyika mave neshanduko kubva kuhurumende yaivepo mukuzeya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanup f vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vakarerekera kuMDC uye vari mutungamiri wePTUZ vatakavafira zhou akatanga nekubvunza vazhou maonero avo
shando kwa hapana ziku batika zinone kwa chokutanga chatofanga tutaure ane ndi chokuti chaka vizisi kwa Mugabe zaita ura utukuna makriminals aka anga aka tendere za wa Mugabe makriminals haya tutatama ona ito zino tatango ona matemba asio makrima makuru achiripo akaita rurasa demo saka zvikuru zvaita riso na vane Zimbabwe kuti ikonomi yedu iri parinani kuti zvekare tinge tina marelations kana tingati governance ne legitimacy tisingakakawadza nezve tichitaurirana murudo seZimbabwe industry dzichiona dzaku developa ndinofunga munongozviona kuti nyika inoramba ichishayiwa mari nyika inoramba ichishayiwa simba vanhu vezimbabwe voramba vachingononga sose nomuromo
vachiri mumhanzi tiri kutarisa mazuva zana vamunangagwa vatora mhiko zvii zvamungataurawo
maybe tingatanga kutaura nepolitics ndofunga nyika dzakatikomberedza nepasi rose dzavakuona kuti muzimbabwe vamunangagwa vavapo vanhu vakuita madiro ajojina pane zvematongerwo enyika tozobvapo toenda kunenya dzoufumi hwenyika tiri kuona kuti iye zvino Zimbabwe yava nyika yakutambirwawo nedzimwe nyika nokuti pashurapo Zimbabwe yanga yakunzi iparia state banana republic nyika isisina maturo saka engagement iri kuitwa navamunangagwa nyika vohombe dzakuteerera vamwe vakubuya vone norubatsiro rwavo tiri pane nyadzoufumi papapa zvinoratidza kuti inyika yanga yaondomoka asi inyika yavapa recovery path
vazho
mukuru wangu vachiri mumhanzawo vanotaura vachita sekuti kuda munhu wezvanhu tandoda kunditaure ndokuti hakuna nyika ingadhevelopa isina mari Zimbabwe haisi yakabudirira kana ine bhondi the best way yesolution yokuti tiendemberi kana tichida kuti maindastry amuke ngatibvisei chinhu chinonzi bhondi pepai ngatibvisei maRTGS isu mazimbabweni tinofanira kunge tine confidence negovernment yedu
vachiri mumhanzi
ndofunga kuda maybe inyaya dzekusanzwisisa kuti maybe economy inofamba sei sezvakaita umwe wangu vazho vari kuti bhondi hariiti chichichi kumangwana tikafuma tichiti bhondi raakunzi zim dollar difference iripo ndei inyaya yamazimbabwens yokuramba vari fixed kuekonomics dzamakolonialist akudhara ipapapa this is why you find that vanhu vanoti dhola yechichi kana mangwana tikangofuma tikangoti mari yedu yomuno yakungonzi kana kuti ndarama zvinongoita vana Nigeria vana Naira vana South Africa vana Marana vana Botswana vana Mapula saka iissue yokuda kuramba vanhu vane pfungwa dzakudhara zvekuti zvinhu zvazvidini hazviitiki
vazho taona nhasi vamutuli ncube vachiparura bhajeti ya-2019 munoti ine bhajeti
bhajeti inonetsa kuti iri kutadza kuinda neyatinoti mainternational best standard kana tikatarisa education for example bhajeti inofanira kunge iri more than 22% of the actual budget saka bhajeti yavapresenta haikwani ipapo kune mainternational and even macontinental standards
chiri mhanzi munoti ione bhajeti yaparurwa nhasi
bhajeti ravamutuli ncube rakanakisisa kune avo vanhu vari very positive dambudziko ratinaro sezvakaita vana vazhondo rokuti international best practice international zvichimborevei kwoisusu tikatavo zvedu zvinozokopewo nedzimwe nyika chakashata chii toti vazhoo here vachiita minister of finance
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanup f vagadzira chiri manzu muHarare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vakarerekera kumdc uye vari mutungamiriri weptuz vatakavafira zhou vari kumasvingo muhurukuro yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 muchirongwa chelive talk women's forum na 8 p.m nhasi tiri kutarisa bhajeti raturwa negurukota rezvemari muzvinafundo mutoli ncube vanoda kupinda muchirongwa ichi tibatei na 7 p.m pamasaisai anoti 909 a.m 4930 15460 ne 13860 kilohertz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwanani patichakuvigirai zvechimwe chirongwa chechishona. Pari zvino tomirira chechindevele chiri kuuya. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtoka zomuhle hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 22 kulwezi 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali wethule ibudget edalele parliament lamhlanje lapho amalunga emdc adudulwe khona ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa. Ikomishini ecwayisisa ngodlakela eHarare iqhubekele phambili lamhlanje isizwa ubufakazi. Lamhlanje likhefu leThanksgiving ngapha kwelemelika lapho izimuli ezihlangana khona zibonga impilo kusomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget edalele parliamente lapho amalunga MDC adudulwe ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena kuleli dale. Kubika uGibson Bebe.
Esethula umbiko wakhe, uNcube uphe ugada lwezemfundo imali edlula ingatsha zonke edlula ibhiliyoni elilodwa, waphinda wathembisa ukwehlisa iholo lezisebenzi zikahulumende zaphezulu. UNcube uthi abasakhulayo abedlula amakhulu amathathu abathiwa bahola bengasebenzi ama-ghost workers ngesilungu bazagunyulwa. Okunye okumqoka okukhulunywe uNcube ukuthi izigodlo zabameli beZimbabwe emazweni zizakwehliswa. UNcube uthe kusiyaphela umnyaka amafutha ezimoto azakhwezwa intengo ngoba ilizwe leZimbabwe yilo elilentengo yaphansi kakhulu ezigabeni zezwakazi le-Afrika, ngalokho kuzamele umthelo wokuthenga la mafutha ukhwezwe. UNcube uthembise izisebenzi kahulumende ukuthi zizathola iholo lebhonasi. Uthe kuzasetshenziswa imitshina yempawu zeminwe kuzisebenzi kahulumende ukuze wazakale ukuthi impela othola iholo uyazakala njalo uyasebenza. Abanye bathi umbiko kaNcube wehluleke ukugcwalisa izifiso zikaZulu ezigoqela udubo lokuqonga kwentengo elizweni, ukusekela kwemali yaphandle kanye lokunxusa osomabhizimusi baphandle ukuzosungula amabhizimusi abo elizweni. UNcube uthe kulabo abathenga izimoto phandle kwelizwe sebezabhadala umthelo wokuthenga phandle ngemali yedola leMelika, hashi imali yohlobo lwebhondi.
Key objectives and priorities from the consultations revolve around the following: decisively dealing with fiscal indiscipline through the use of austerity measures, removal of pricing and policy distortions, improving foreign currency generation and establishing efficient and optimal mechanisms for its allocation.
Sengamuzise Harare umnumzana Kutsai Wondo ekhuluma neStudio 7 uthe loba umbiko wendleko zikahulumende ukuqelisa isikhwama sikahulumende awuthembisi ukuvusela inotho yesizwe.
Ibhajethi le isitshengisa ukuthi uhulumende uqakathekise ukuthola imali ukuthelisa uZulu. Engelani lokuthi uZulu lo amthelisayo uyithola ngapi imali njalo uyithola njani. Singakhala ibhajethi le ayilungisisanga kahle inhlelo eziletha intuthuko ekuqhutshweni kwamabhizinisi nganye lokuthi impilo zabantu zithuthuke.
Abanye abakhulume leStudio 7 abanjengengcweti kwezomnotho uMnumzana Thabane Mleya oyisakamuzi seHarare uthi uhulumende olembali yokwengeza imali eqondane lengatsha zokuvikela ilizwe kanye nezamapholisa okuyinto engabukekanga ngesikhathi ilizwe elikiso. Ingatsha lezi zombili ziphiwa imali edlula ibhiliyoni elilodwa. Ugatsha lokuvikela kwelizwe lwabaleli benkululeko luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lamashumi amane lasithupha 56 million, ukuthi ugatsha lwamapholisa olwe-Home Affairs luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lethumi elilodwa lasikhombisa 517 million. UMnumzana Mleya uthe imali le iningi kakhulu nxa kukhangelelwe ukuthula okuselizweni, ngakho-ke ibifanele ihanjiswe kungatsha zenotho.
Mina ukubona kwami kukhona ekade ngikhangele ukuthi akusoze kutshintshe ukufaka imali kudaba le-defense, kodwa kukhona lakho okutsha, ikakhulu ukufaka imali kulenze ezamapulazi, kukhona lakho okuningi okutsha. Kodwa-ke ukufaka imali ku-defense naku-Home Affairs asizange sibe kwazi ukuthi lokuzakutsho ukuthi kuzathengwa imitshini eminingi eyamasotsha, kumbeni kuzaba la masotsha amaningi. Kodwa ukubona kwami mnyaka lo mnyaka indaba yebhajethi khonapho kodwa ngayitshintshi. Nami akundanisanga, kodwa bengikhangele kuzaba njalo.
Kunjalo nje kube lokuxoxa edale ephalamende, lapho abameli bephalamende bebandla le-MDC begcine bexoshwa ephalamende ngemva kokuba ebeyale ukusukumela umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa engena ephalamende. Isikhulumeli sephalamende uMnumzana Jacob Mdenda ubiza amapholisa ukuthi azoncedisa ukuxotsha amalunga edale njengoba umthetho wephalamende usithi kufanele basukume nxa umongameli engena. Kubikwa uNkosikazi Thabisa Khumalo lamanye amalunga elimele ngesikhathi behudulwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikomishini ecwayisisa ngokudutshulwa kwabantu eHarare iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla. Intatheli izindaba eyathatha umfanekiso wesotsha eladubula abantu isipha ubufakazi. Umtshutshisi kahulumende uthe kuzamele isotsha leli libizwe ukuzopha ubufakazi. Kodwa inkokheli yamabutho yathi leli sotsha lalidubula emoyeni njalo ukuguqa phansi kwalo kwakuyikuvika amatshe ayijikijelwa ngabantu ababetshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sekomishini uMnumzana John Masuku ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Kuqhubeke kuhle namhlanje bebalutshwana ababuyileyo, ababuyileyo bagoqela u-Attorney General, u-Advocate Prince Machaya, yena-ke obezochasisa omunye umthetho omayelana lephosa lesisekelo sombuso. Njalo kubuye abeZimbabwe Lawyers for Human Rights, labo bezokupha umbono wabo. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kubunjwa i-commission bona baphikisana lokuthi kube le-commission enjalo, besithi bona kule inhlanganiso kumbe kulezi gaba ezitshiyeneyo zikahulumende ezingenelisa ukuthi zikhangele ngokwemisebenzi yonale ebudlwangudlwangu eyenzakalayo mhlaka 1 August 2018. Yikho-ke labo banike imbono yabo, betshengisa ukuthi okunye okuningi bangabe bengavumelani lakho bekukhulunywa, kodwa bazabona ukuthi i-commission iza kuhambisa njani. Besipha njalo le mbono yabo yokuthi yokuthi kuyini okungenzeka i-commission ukuthi iphume lempumela enhle yalokhu kulalela ekwenzayo. Bekulo omunye njalo yintatheli zindaba naye obuyileyo ezokhuluma ngobufakazi bakhe ukuthi kuyini akubonayo mhla lokhu yena njengentatheli zindaba evele isenza umsebenzi wokudingisisa nokuchwayisisa liyane sithi investigative journalism. Kwasekusiza njalo nomunye nje umuntu othe akhulume ngokuthi yena wabonani. Because kuthe kusiyafika isikhathi sokudla kwemini, ikomishini isiqedile umsebenzi wayo wanamhla, izahlangana njalo ngomvulo ngesikhathi sika 2 emini, lapho kukhangelelwe khona ukuthi laba bangakabuyi, ukugoqela umkhokheli we-MDC Alliance, u-Advocate Nelson Chamisa, kanye lo mhlonitshwa u-Tendai Biti, ilunga ledale lephalamende, lo ophandle kwelizwe okwakhathesi, babe sebesiza ngoba banquzwa i-commission le ukuthi labo babuye bazonika ubufakazi.
Sizwa kuthiwa isotsha elabonakala kumfanekiso kamabonakude lidubula liguqile phansi, lalo libiziwe?
Hathi kalibizwanga, kodwa ekuchasiseni kwakhe lo okuthiwa Attorney General okuligqwetha elikhulu likahulumende, anisiyakwazi ukuthi u-Attorney General nguye umcebisi omkhulu kahulumende kweziphathelane lomthetho, uthena phansi komthetho lilakho ukuthi lilethwe emthethweni, nxa kuyukuthi liyafuneka emthethweni ngobufakazi oluyabe bukhona. Yikho-ke lokhu akukafiki kwisibanga sokuthi libizwe, kodwa ubelinganisa nje ukuthi phansi komthetho lilakho ukuthi libizwe.
Umkhokheli we-MDC-ke uMnumzana Nelson Chamisa, yena elokhu ekhangelelwe na ukuthi ezokupha ubufakazi?
Ngokuya kwekhomishini ulokhu ekhangelelwe ngoba wanxuswa ukuthi eze kukhomishini, yikho-ke lokhu ekhangelele. Njalo siyakwazi ukuthi ikhomishini lokhu iqhubekela phambili ngomsebenzi wayo ngayekaqedi, ngakho-ke inika leli thuba lokuthi abuye kiyo. Njengoba ngitshile ukuthi kuzabuthanwa njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini, okukhangelela ukuthi engxenye angabuya ndawonye loMnumzana Bithi. Izolo sibone kulokuxokozela zonke iy'nkokheli eziphansi kwakhe kubandla le-MDC, phose zonke bezikhona, kwasekucatshangelwa ukuthi engxenye angafika, kodwa ukuthi okwenza ukuthi angafiki kuyini akukacaci, kodwa ukhangelela ukuthi esikhathini esizayo uzafika.
UMnumzana John Masuku isikhulumeli sekomishini ecwayisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho eHarare. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Izolo umsakazo weStudio 7 ubambene laphe Media Center ulethulele ingxoxompikiswano eCrown Plaza eHarare, lapho ebesikhuluma khona ngesimo sezombusazwe kanye lesenotho ngemva kokungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Inkulumo mpikiswano le ibikhokhelwa intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ose Harare. Sikhuluma nje, ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Hayi, ngiyabonga Mtunga.
Ye, ungasichasisela ngamafitshane uhambe njani lumhlangano bebesithini abantu kahle kahle?
Uhambe kahle sibili lomhlangano kade usenzelwa eCrown Plaza Hotel. Lapho ke ekade sinabahlonitshwa abathathu, kodwa ke kade sinxuse abane ukuthi owe-MDC, owe-ZANU-PF, omele inhlanganiso ezizimeleyo ama-CSOs kanye le ngcwethi ebona ngezomnotho. Kodwa ke kulusizi kubana owe-ZANU-PF kasanelisanga ukubuya, besiqale sanxusa uMnumzana Nick Mangwana, kodwa ke wathena ulohambo wasesitheni uzathumela okuthiwa nguMajor Mdambutsi, kodwa kasabanga khona. Kodwa-ke hhayi, ingxoxo iqhubekeke kuhle kakuhle sibili, bonke kade bekhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende labantu, ukuze uhulumende alalele okuchiwo ngabantu. Naloba lalapho sesiphe ithuba labo akade bebuye ukuzolalela ingxoxompikiswano leyi, nabo basukume bakhuluma bathi ngabe uhulumende wethu uyalalela okuchiwo ngabantu, ngoba ihlupho ababhekane lazo ukhanya ngani kazifiki phezulu khona ngale. bona baphuma lezivopho ezisuka phezulu zisiya phansi. Ikanti ke izivopho lezo kazi nelisi ukuthi zilungisise izangatha ze ezibhekane labantu.
Siyazi uleminye njalo imhlangano elandelayo emadolobheni achiyeneyo nxa ngingaphazami kuselupane kobulawayo laseGwanda. Ungathanda ukwazi isiZulu ukuthi uzaba ukulawa madolobho nini?
Ye. Sisuka lapha eHarare sikonda eGwanda eMathebeleland South. Lapho ke esiza kwenza ingxoxompikiswano ephathelane nesigaba seMathebeleland South ikakhulu labo abagombolozele abahlala endaweni ezigombolozele iGwanda Town ngomhla ka-26 ngoMvulo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo-12:30. Sisuka la-ke lapho ke siya eLupane ngomhla ka-28 sikhathi sinye njalo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo-12:30. Lapho ke esikhuluma ke ikakhulu ngale ngaselupane eMathebeleland North kulapho ke kwaba lodubo kumbe uhlupho olweyombhuqwazi konke kwasala abantwana abaningi bengela zingwalo zokubhalisa ezokuzalwa ama-birth certificate okwabangela ukuthi bangabi lezithupha kumbe ingwalo zokuhambisa ama-passport. Sizakhuluma njalo ngombuso wezabelo ngoba abaningi abavela ezigabeni zeMandebeleni yibo abathutshisa kakhulu ukuthi kube lo mbuso wezabelo. Sisuka eLupane ngolesithathu mhla ka-28 siya kweqa ilanga elilodwa sibe sesiya kobulawayo eRainbow Hotel. Lapho ke esizaba lengxoxompikiswano yokugcina lapho osebenzelana khona kwabe Voice of America Studio 7 embe Zimbabwe Service nabe Media Center. Sisenza ke ingxoxompikiswano ephathelane lentuthuko yedolobho lakobulawayo mhla ka-30 Lwezi.
Hayi, siyabonga PJ, sikufisela uhambo oluhle nxa ususiya emadolobheni la amanye atshiyeneyo.
Hayi, nami ngiyabonga.
Aha, PJ Praxedis Jeremiah yintathelizindaba yeStudio 7.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Namuhla likhefu le-Thanksgiving ngapha kwele Melika lapho izimuli ezihlangana khona zibonga uNkulunkulu ngokuzenzela okuhle. Kubikwa kulezi zalwane zeMelika ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 54 million ezizavakatshela izihlobo labangane endaweni ezitshiyeneyo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Izi zalwane zeMelika namhla zikukhefu leThanksgiving. Lolu suku lokuhlangana kwemuli labangane kudliwe ukudla okutshiyeneyo. Usuku lolu lwaqalisa kudala ngesikhathi sokuthakazelela isivuno esihle. Abantu bokuza kwele Melika ababelisana lalabo ababathola kuleli lizwe babe bacela ukuthi bathi gwaqa badle ukudla okuguqela ingalukhuni. Lolu lusuku oluqakatheke okumangalisayo. Umnumzana Brian Nichols omele ilizwe le Melika kwele Zimbabwe uthi lolu lusuku olunanzwa ngabantu bonke.
Well, Thanksgiving is an opportunity for us to give thanks for all the blessings that we have received and to really reflect and be with our families.
Usuku lwe Thanksgiving lusuku lokuthi sinanze konoko ke okuhle sikuthole kuNkulunkulu.
It's a time to come together to be with family and friends.
Lesi isikhathi sokuthi imuli zithi gwaqa abantu bathakazelele konke konoko abakuphiwayo.
It's my favorite holiday. I love the turkey and the pie and the fellowship.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika ezinanza usuku lolu. Omunye wabo unkosazana Sharon Thebe ohlala eDelaware.
Ngikhona angizisi angikwazisisifiwa babadube ukuthi what is all about, you know, but engikwazile ukuthi hayi sazidlela amathekhi sibe ke family and you know and just be happy sithabe abantu lo mdeni kwangakini.
Abanye abantu bahambe endaweni zokukholisa kube khona abanye abahlangane lo mdeni wabo ukwenzela ukuthi bananze usuku lolu labangani kanye lezihlobo.
Ayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwabezanu-PF laba mabandla aphikisayo ikakhulu LMDC phezu kokuthi kuyini okubambekayo osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe okuthuthukisa impilo kaZulu. Aba mabandla aphikisayo bathi akulalutho, nanku umnotho oqhubeka uguqe ngamadolo kanti le ntengo yezinto ezitshiyeneyo iqansa imihlala malanga. Kodwa abezanu-PF kabavumelani lalumbono. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Lo mnumzana Lloyd Msipha owezanu-PF onguye osungula lingxoxo.
First and foremost, Baba Mthuli, umntwana wakithi ngale from imidlalo yeBulawayo. So I'm sure Baba Nkomo is happy at least sekukhitshwe emashonale sekubuya ngapha. So you need all our support. First and foremost, anti akwazi ukuthi uminister all he does u-allocate ama-resources and then at the best value. And then thina abantu yithe sisebenza ukuthi i-vision leyelethileyo iphume. So you can see the vision is brilliant. So what is left ukuthi thina abantu sikhangele kuhle sibone ukuthi dasiqala ngaphi, singasebenza njani ukuthi thina siphakamise ilizwe.
Nansi indaba Ndlovu.
Osokwenziwe nguhulumende lo okhona singabalindi nje sisuka kukhetho kuphela. Sithi kusukela kukhu eyenzakala ngoNovember last year yikuthi izinto zidure elizweni, yikuthi impahla zinyamalale emashelfini, yikuthi ofuyeli baswelakale, yikuthi abantwana beZimbabwe bahlupheke, kube lezingozi emgwaqweni, kube lokutsha kwezindawo ezithile eziningi. Sibona umnyama wodwa kusukela lo uhulumende engenile. Akulanto enhle eyodwa nje esiyibonileyo nje abantwana beZimbabwe.
Baba Ndlovu, that is a very, very negative picture. Manje singathathi attitude enjalo, asoze siliphakamise ilizwe lethu. Sonke ngase sibuyela ku-power transfer last year liyana. Akula muntu nomoya yedwa eZimbabwe kade ngafuna ukuthi umgabe ehambe. Sonke saphuma amapolisi, ama-MP, umuntu wonke whether you endebele or shona, ungumntwana, abadala bonke baphuma sebengasafuni umgabe. Umgabe wasehamba. obviously mkapu wa sichela ma problem zamane izikwele tila manya maze abantu anabada msebe zini kuna hale plawayo ya kwa zabantu anabada puma besie koli ama fecha risa vada nga kangela uste ama freedoms izazali zauti lao subonu lute ule difference first and foremost wafiga wavula ama political freedoms ama political party asa ama manengi abantu ba computer ama election ayenza yena wawina kathese siku round 2 sele thuba lokubusa for 5 years uyenzani kathese sebekhuluma labo abengwa ukuthi silungise iZambezi River amanzi aphuma eZambezi abuye eBulawayo so that industry eBulawayo isukume khangela ibudget yalamuhla noma i-TSP plan lana ikhuluma nendaba zeBulawayo eBulawayo City. How do we sort out it? It's an all-rounded document. It deals with politics zethu. Ipolitics zethu bese zipoison. Ungakhangela ukuthi ilizwe lethu we are divided in half. So ipolarity is straight laphakathi. So ukuthi silungise siye phambili. Sonke lawe babandlovu we need to change our attitude. Noma bona ababa bathi bangena oMDC bangangena. Khangela history yabo. Abasozi baliphakamisa ilizwe lethu because they are even worse nabantu laba abasolayo. Uchamisa benu kathesi lithi bochamisa ovani zibathi uchamisa wavotela mbani ukuthi abe ngu-leader we-MDC right kanti ibhajeti kamthuthu ithi imoto ama-private vehicles ana ayekuendeniswa ngabantu bebhadala ama-bonds kathesi you are going to pay in forex that means imali leyo i-forex that is the money ezayo kuma-industry ukurivatilize ama-industry and other areas ama-salary cut 5% of ama-senior workers even upresident uzathatha 5% salary cut wabo kwenziwa khonoko elizwe lezimbabwe
uyakhuluma ndlovu umsipha lapha utho kuhle kuyabukwa
abantu bezanu emlonyeni baphethe kodwa ekwenzeni kuyehlula ngizabuyela kokuqala ukuthi bathi uhulumende lo uyazama ukhithwa umgabe ngomnyaka ophelileyo isinkwa besiyi 80 cents kathesi sithenga $50 ifuel ibitholakala ingahluphi $14 kathesi $40 something so kathengisela ukuthi kube sokuwesi zane kade kukhona i-human rights akhuluma ngayo ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza lokho kakusiqiniso kathesi siyabona kule commission kamonhlante leyo bakhona ababuye bazotestifya bakhuluma ngegugurawundi lezinto ezimbi ezenziwa izanu bathe babothwa khonapho instead okuthi bavikelwe so human rights kakutshintshanga akukhulunywa ngabodzamara abaqhathayo uze kwelamuhla akukhulunywa ngabonabanyama akukhulunywa ngegugurawundi ukuthi ulungiseka njani akulaa nto eyenziwe izanu esitshintshile okwesibili sesibuya-ke kuminista lowo umthuli uthiwa kule 5% cut kuma-salaries izanu PF ilutha ama-resources ngama-allowance travel allowance not i-salary nxa bephuma umnankakho uphumele edelegation yabantu abangu-60 abangu-100 babe lama-allowances yelanga ama-allowance yiwo aqeda imali not 5% salary leyo bese sibuya-ke ekuthengeni izimota umntwana wezimbabwe uyahlupheka wabhenka imali yakhe i-US ebhenki ma esefuna ukuthenga imota ejapani kumbe ebritain i-US kasayithole ebhenki sethatha ibhondi aye emgwaqweni ayethenga i-US dollar nge-350 bese kuthiwa nxa imota leyi sibuya ahambe ebhadala iduty nge-USA ubuyele emgwaqweni yikuhlukuluza abantu
lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC obexoxa endawonye lo mnumzana Lloyd Msipha owebandla lezanu-PF.
Get down now, Wamuhle amantombazana ngithatha ngibe umuntu wesifazane ngisuse emagqumeni ngisuse emakhosombe ngifake emathandweni.
Le khombo le luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho esikhangela khona isimo sezenotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.